Mazuva ano ndofunga munoona upenyu huriko ndeve madamba refu, asi imwe nguva zvekare kune masingles kunova iko kwakatangira recording industry kuti yaiburisa tumasingle. Saka tichaita misanganiswa yezvakawanda wanda, but tine zvakawanda zviri mu 2019 izvo.
Kana vanhu vangu vanoda mwana dzarangu vakazvininipisa, vakasiya zvakaipa, vakatsvaka chiso changu vakana mata. Ipapo ndiri kudenga chanzwa kuchema kwavo, chapodza nyika yavo ichavarekerera, chapodza nyika yavo ichavarekerera.
Pane dzimwe dzaakutotsikiswa here kana kuti zviri kufamba sei?
Dzimwe dziri kutsikiswa, dzimwe dzakatsikiswa kare nedzimwe dzichatsikiswa. Nokuti kakuimba chinhu chokutumwa kaichi tinova basa redu chairo ratinonyatsokutoraramira. Saka kana tichizviita tinotoita nechido chedu nesimba redu risi. Saka dziyo dzichange dzakawanda nokuti basa richipo.
Tikona kuti munyika mune maita dambudziko repiracy. Muri kuzvifambisawo sei kuti murambe muchikwanisa kunge muri muindustry yekuimba?
Tiri kuedzawo kungokuimbresa zviripo, zvakafanana nezvedande mutande zveintaneti netechnology dziriko. Asiwo approach inoshandiswa muzvinhu kazhinji zvakada kufanana nezvinotengeseranwa ndezvekuti you sell a product that also matches what's in the community. Saka in this part of the world we still have a clientele that is driving motor dzinobva kuJapan, dzimwe dzacho dzinenge dzichitira maCD. Vazhinji vanofunga kuti tikavaudza kuti maCD achiri kukosha vanofunga kuti takasaririra. Hatina kumbosaririra, but watinobikira music ndiye anofanira kutiudza kuti tiri kumupa music iri pai. Saka kazhinji kana vaimbi vekuZimbabwe kuno kunyanya pavanotaura nezvepiracy unobva zvichinzi makasaririra, kosei musiri kuita zvinoita vamwe? Aiwaka, anoteerera music yedu haasati aitawo zvinoita vamwe zvacho izvozvo, achiri kumbofambawo nemotikari inorira maCD. Saka ndiye ari kuti ndinodawo maCD. Saka tiri kuedza zvese kuti tinge tichisimudza zvikero zvedu tichipinda muglobal village where they are using the internet as the main platform. But piracy kukabande kacho kanodawo zvemaCD, yes, it is destroying the hopes of many musicians.
Tombotarisawo idzo nyaya dzedzimbo dzechitendero. Imi ndimi mane nguva yakati rebei muchirova musambo iwoyu, uchiri kutambirwa zvakanaka here uye muri kuonawo sei vamwe vechidiki vari kuuyawa?
Musambo wenziyo dzechitendero wanga une kadisadvantage pamazuva awo ekutanga, but wakasimudzwa kuti upinde mumainstream music. Kubva pavakapinda mumainstream music imomo waakutambidzanawo Limelight nemimwe misambo inenge ichimuka. Ukada kutarisa in the past 6 to 8 years, yes, we have been warming up to a new style, an indigenous kind of reggae, you know Zim dancehall. Chikana chino chichiuya chine zvachinoitawo kuvanhu vanenge varipo. Zvakafanana nemuenzi munyowani akasvika tinombopawo attention kwaari. But gospel music, though music, it's the music that is going to last and it's going to get into eternity. Ropa yakanakira kana kushatira kushamarari. Gospel music inoenda beyond the grave. Saka haisi music ichaoneka. Tunawonero
kupinda denga chudiki diki
chudiki diki
chuno chatiza kupinda denga chudiki diki
unga kusima
chuno chatiza kupinda denga chudiki diki
chudiki diki
chuno chatiza kupinda denga chudiki diki
ukata uriro
chuno chatiza kupinda denga chudiki diki
chudiki diki
chuno chatiza kupinda denga chudiki diki
chinga wachikumbu
chuno chatiza kupinda denga chudiki diki
chudiki diki
chuno chatiza kupinda denga chudiki diki
singa binaru
chuno chatiza kupinda denga chudiki diki
usare kurira
chuno chatiza kupinda denga chudiki diki
una singa bishanji
chuno chatiza kupinda denga chudiki diki
chudiki diki
chuno chatiza kupinda denga chudiki diki
Shanji,
you know, that is a good thing that they got
to be kidding,
you know, that is a good thing that they got to be kidding, you know,
that is a good thing that they got
to be kidding,
you
know, that is a good thing that they got to be kidding.
Kuya kuya weduwe, 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 sonzi denga pana. Weduwe, weduwe, kubukura kuya kuya weduwe, 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 sonzi denga pana. Weduwe, weduwe, nokusanya kuya kuya weduwe, 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 sonzi denga ipo.
Tiki 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 tiki